Zuri kwenye mswa 22 januari 2024 kuleke mtiri kuibesini Mashingo district. Vasungwa vese avavari 66. Vaka occupy aleke mtiri kuibesini Mashingo. Vaka ishandisa kuhirima kana kuita swanoda sepavo asiwa vachuona kuti hapatende kui. Saka kesi yakapinda mudare nezuro takapinda pane mutongi provincial magistrate pa Mashingo magistrate court. Vasungwa vese vari 66 vakapiwa bail re 100,000 RTGS pane mumwe nomwe wega wega musungwa. Kunyangwe isu taiti bail iri rakawandisa sezvo vagari vava vave kuLake Mtiriki Basin vava vachingovawo varimi havana kana kumwe kwavanowana mari. Asi zvisinei kudaro vakazongonzi umwe nomwe ngabhadhare 100,000 RTGS said bail deposit.
Saka yo vagari vari kuti pamhosva yavari kupomerwa iyi
vagari kana kuti vasungwa ivava vari kukashamadzika vari kukahadzika necharge yavari kufesa iyeyi. Vari kuti vagara panzvimbo dzavari idzedzi kubva kare. Pamisha pavo pane marinda emadzisekuru nemadzisekuru avo nevabereki vavo, but nhasi vongonzi makagara mudhamu. Nhasi vongonzi chibvai. Chinokashamadza futi panyaya iyi vakandemiri ndechekuti inki yemaelections yeballot paper raAugust 2023 haisati yambotooma, asi vanhu ava vakutoshungurudzika. Iko zvino kuti vaende kunani hapana unovanzwa, hapana kuda kuvabatsira.
Imi segweta riri kumirira vanhu ava, zvii zvamungataura pamamiriro akaita nyaya?
Ini segweta riri kumirira vagari ava ndirongoti hei, masungirwo anoita anohwisa tsitsi. Vanhu ava vari kushungurudzika nokuti havachatozivi kuti kuruti vakabatwa nemhosva ipapapa mangwana vachavaiviri kubva vari pamba here kuruti vabatwa nemhosva kana vakaprosekutwa nekesi yei. Ende uyezve kuri kuti kana vabviswa pavari kugara ipapa vachaendepi ivo nevana vavo nevazukuru nevamwe vese vavanogara navo nezvipfuyo zvavo kuti vanonogarepi? Ndiwo mubvunzo unenge uchinetsa kuti vodini. Zvinoshungurudza. Indinoona hangu kuti sokuti solution does not lie in the legal system. Solution is a political solution that is required. And the powers that be, I think, objectively, they should look into this matter and assist these people the best way they can.